Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kukadzi 23, 2021. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vashandi vemu Ministry of Health nemama health workers vari kuzungurira kuuya kuzobaiwa nhomba yeCOVID-19 nechikonzero chokuti havana shuwa nazvo kuti nhomba iyi yakanaka here, inopa immunity yakanaka here uyezve kuti iri safe here. Havana shuwa nezvinhu zvese zvinobva kuChina, idambudziko iroro.
Chirongwa chekubaya nhomba chinopinda muzuva repiri vanhu vashoma vachizvipira kubayiwa nhomba iyi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora woyambira kudzinga makanzura ose ari kuita zveuori. United Nations yokumbirwa kuti ione kuti zvaro reZimbabwe zviri muupoteri muBotswana zvisamanikidzwe kudzokera kuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 chapinda muzuva repiri vanhu vashoma vachizvipira kubayiwa. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vanhu vatatu chete ndivo vabayiwa nhasi panzvimbo inochengeterwa vasungwa muchinoi. Vatatu ava vanosanganisira mutevedzeri wemukuru wemajeri munyika, amai Christina Manevi, mushandi wezveutano mubazi rimwe chete pamwe nemutori wenhau webepa reHerald Conrad Mupesa. Vachitaura vapedza kubayiwa, amai Manevi vati vanotarisira kuti vasungwa vose vachabayiwa nhomba reCOVID-19 muzvikamu zvinotevera.
Ndodera kuti pane mukana iwoyo vatenge tichifamba nevaccination iyoyo. Iko zvino vachamboita vanotibetsera iyoyo nevamwe vari kuita nezvekudzivirira nekuona utano hwevanhu. Asi nekufamba kwenguva munhu wese uchatovaccinate including vasungwa.
Izvi zvatsigirwa nemukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaGift Masocha, avo vati zvakakosha kuti vasungwa vabayiwe nhomba. VaMasocha vati vanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba vashoma zvikuru, vachiti vamwe vanhu vachiri kutya nekuda kwemashoko asina kunaka anofambiswa pamadande mutande.
Saka wese ari muprisona as long achingoenderana nemakore ari kubayiwa uye vasina utachiona vachabayiwa nhomba iyi. Sezuva rekutanga vanhu ndofunga vanga nekutaurwa ngombe ngoripo wakati wandei vanhu vainge vakanga vatya. Asi nokuzoona vakuru vachibayiwawo ndinodaira kuti zvichaita zviri nani, munhu wese achabayiwa. Asi tiri pamanhambers kana ruwandu vanhu vakabayiwa nezuro I think havasvike 100.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera vati havashamiswe nevanhu vashoma vari kuenda kunobayiwa nhomba sezvo vanhu vakawanda vasina chivimbo nenhomba iyi uye nezvinhu zvinobva kuChina.
Vashandi vemu Ministry of Health nemama health workers vari kuzungurira kuuya kuzobaiwa nhomba yeCOVID-19 nechikonzero chokuti havana shuwa nazvo kuti nhomba iyi yakanaka here, inopa immunity yakanaka here uyezve kuti iri safe here. Havana shuwa nezvinhu zvese zvinobva kuChina, idambudziko iroro.
Dr Madzorera vati hurumende inofanirwa kunyatsoshambadza chirongwa ichi ichitaurira vanhu nezvenyika dziri kushandisa mushonga uyu dzakaita seUnited Arab Emirates, Pakistan nedzimwe.
Hurumende yaita basa rokushambadza nokupa umbohwo, kwete kungotaura kuti endai munobayiwa, endai munobayiwa. Ngatipe umbohwo hunobva kune dzimwe nyika dzatoshandisa vaccine yekudhara dzakaita seUnited Arab Emirates nevana Pakistan nedzimwe nyika dzatinonzwa dziri kukotewa dzatoto. kutanga kushandisa vaccine vanotori nedata rakasimba seUAE vane data rakasimba rekuti vakaiona yakadino mbai mbovo ihonga usvike kuma health workers vaite decision yakanaka muchaona hesitancy yema health workers ichidzikira once vaona data rakakwana nokukurudzirwa nehurumende zvakakwana
nezuro vanhu vasingadariki zana vakabayiwa nhomba mudunhu remashonaland west iro riri kutarisira kuti vanhu zviuru gumi nechimwe chete vabayiwe mumazuva manomwe ari kutevera studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti vanhu vangani vabayiwa nhasi mumatunhu madiki ose makumi matanhatu nemaviri ari munyika asi uwandu hwevanhu vari kufa munyika nechirwere checovid-19 huri kuramba huchidzikira apo bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pachiuru nezana nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 1141 vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vave zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana masere nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 35,862 zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi matanhatu nevatanhatu nezuro wakare vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nezviviri nemazana maviri ane gumi nevatanhatu vapora kubva kuchirwere checovid-19 kunyange hazvo vanhu zviuru zviviri nemazana maviri nevashanu vachiri kurwara nechirwere ichi munyika ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Hurumende iri kukurudzirwa kuti iwedzere zvirongwa zvekudzidzisa vanhu nezvenhomba yeSinopharm iyo iri kushandiswa munyika mukudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 sezvo veruzhinji vasiri kugutsikana nenhomba iyi iyo yakapiwa Zimbabwe pachena neChina. Mike Hove weStudio 7 abata mutori wenhau Privilege Muswaniri uyo akabayiwa nhomba iyi kuti tinzwe zviri kuitika.
Chakaita kuti ndide kubayiwa nhomba yeCOVID-19 inyaya yekuti ndikazvitarisa inini ndakarasikirwa nehama. Semutori wenhau basa rangu rinoita kuti ndisangane nevanhu vakawanda ende ipapo handizivi vanhu vandinochisangana navo kuti vabva neku ndinoda kuzvidzivirira saka izvi zvakaita kuti ndide kuti nditore mushonga uyu vanhu vazhinji vane kugunun'una nekusatendeseka nenyaya yemushonga uyu ini ndinoona sekuti hakuna mushonga wati wanzi uyu chaiwo chaiwo ndiwo wanyatsowa mushonga ichiri nyaya yekuenda mishonga ichigadzirwa ndozvakaita kuti ndinyanyofunga kuti regai nditore mukana iwoyo ndibayiwe.
Tinonzwa nyanzvi dzeutano nyaya iripo munyika ndeyekuti vanhu vazhinji vanenge vari kutya kutora nhomba iyi nekuti hapana ruzivo rwakawanda pamusoro pezvenhomba iyi irimo munyika. Ndeapi mashoko amungada kukandira hurumende pamusoro pekutanga zvirongwa zvakanangana nekudzidzisa vanhu uyezve ivo vanhu vari kutya kutora nhomba iyi, pane zvamungada kuvaudza?
Takatarisana kunangana nehurumende ndoona sekuti pari kuda kufambiswa mashoko kwamboitwa urongwa hwakasiyana-siyana kunyange paipa panoitwa panobayiwa vana kana ingave chirwere chinenge chinzi chituda kudzivirira vana kunoitwa kurudziro yakanyanya pamaredhiyo pamaterevhizheni ndozviri kuda kuitwa. Nyanzvi dzinoziva nezvemushonga wecovid uyu ngavagadzire mashoko kana kuendawo pamaterevhizheni neredhiyo vachitsanangurira vanhu pamusoro pemushonga iwoyo and even vanhu vari kunze uko ini ndinoti hakuna munhu angaende mukuita mwedzi yakawanda kana gore achigadzira mushonga wekuti ndinoda kuparadza vanhu. Saka kana zvaiva izvozvo pataibayiwa kumashure uku taigona kusabayiwa. Kune vamwe vanhu chaiko chaiko vanotori nedambudziko vakaremara nenyaya iyoyo vamwe vakabatwa negrikwiti zvikatozwa nekuvakanganisa upenyu hwese. Ini ndofunga kuti hapana imwe dziviriro yatingakwanise kuita pane kuti isusu tizvidzivirire kana tauwana mushonga wacho. Kana tikawana mukana ngatitore mukana iwoyo.
Mutori wenhau Privilege Muswaniri achitaura ari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Dare Ramaja Street remuHarare nasi ranyima mkuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Portia Manangazira avo vakasungwa nemusi wesvondo mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuita zveuori. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare, amai Bianca Makwande, vatura mutongo kuti Dr. Manangazira varambe vari mujeri, vachiti vakapihwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo, vanogona kuvhiringidzana nevafakazi. Amai Makwande, vati Dr. Manangazira, vachiri kuba... Amai Makwande, vati Dr. Manangazira vachiri kushanda mubazi rezveutano, saka nokudaro vanogona kuzonovhiringidzana nehumbo kubazi iri, uye vati vamwe vafakazi hama dzavo dzinosanganisira baba vavo, saka vati hazvikodzere kuti vaburitswe muhusungwa. Rimwe remagweta avo vatatenda mishi, vati vachakwidza nyaya iyi kudare pamusoro nechinangwa chekuti Dr. Manangazira vatongo vachibva kumba kwavo. Hurumende inoti Dr. Manangazira vakashandisa mari inodarika mazana maviri ezviuru zvemadhora ekuAmerica yakananga nekurwisana nechirwere cheCOVID-19 vakapa hama dzavo makumi maviri nesere basa zviri kunze kwemurau. Amai Makwande vati Dr. Manangazira vagodzoka kudare musi wa9 mwedzi unouya. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mumwe muzvina bhizimisi wokupakistan vaAli Mohammed avo vakasungwa pamwe chete nemutungamiriri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya nemhosva yekunzi vakaedza kuburitsa munyika zviri kunze kwemutemo goridhe rairema makirogiramu matanhatu vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapihwe passport yavo vachiti varoda kuenda kuSouth Africa kunoita misangano yezvemabhizimusi. Asi vachuchisi vehurumende vanga vachipikisa chikumbiro ichi vachiti vaMuhammad vanogona kusadzoka kuti vatongwe sezvo vasiri chizvarwa chemuZimbabwe. Nyaya yegoridhe iyi yakambobata-bata zita remudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxillia Mnangagwa uye akakonzerawo kusungwa kwemapurisa maviri nevasori vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo richadzinga makanzura ose ari kuita zveuori. Vati vehurumende inofanira kuona kuti uori hwapedzwa munyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
VaMonzora vaudza vatori venhau kuti bato ravo richadzinga makanzura ose anoita zveuori sezvo bato ravo risingadi nhengo dzaro dzinoita zveuori. VaMonzora vatiwo vakaita musangano negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakavakomekedza kupedza kuongorora nyaya dzemakanzura akambomiswa basa kuitira kuti makanzura aya akwanise kuita basa raakasarudzirwa. VaMonzora vatora mukana uyu kukurudzira hurumende kuti irwise uori uhwo vanoti hwatekeshera munyika. VaMoyo vakaudza bepa nhau reHerald kuti havasi kufara nemafambisiro ari kuitwa basa nemakanzuro eMDC mumadhorobha mazhinji. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudzawo musangano webato ravo wepolitibhiro svondo rapera kuti makanzura ose anenge asiri kuita zvaakasarudzirwa haafaniri kuvhoterwa zvakare pasarudzo dzinotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakadomwa kuti vave muchuchisi mukuru wenyika yeAmerica uye vari mutongi wedare redzimhosva vaMerrick Garland vakaudza nhengo dzedare reSenate nezuro kuti kana vakatambirwa kuva muchuchisi mutsva, nyaya yakaitika musi wa6 ndira paCapitol Hill ichange iri nyaya yekutanga yavachaongorora zvakasimba. VaGarland vakapika kuti vachawedzera tsvakiridzo dzekuona kuti chii chaizvo chakakonzeresa mhirizhonga yakaitika mwedzi wapera iyi. Kubatwa chibharo kwevanhukadzi muNigeria kwakawedzerwa zvakapetwa katatu munguva yeCOVID-19, ukuwo sangano reUnited Nations Children's Fund richiti mwanasikana mumwe chete pavanasikana vana ari kubatwa chibharo, zvichireva kuti pane nyaya dzakawanda dzekubatwa kwechibharo dzisiri kuburitswa pachena. Asi imwe nyanzvi mugadzira zvikwanisiro zvekuona uwandu hwevanhu vari kubatwa chibharo asi vasingadi kubuda pachena nekutyira kunyadziswa, yava nezvikwanisiro zvekushandisa panhare mbozha zvinopa mukana wekuti munhu amhangare kubatwa chibharo kwaanenge aitwa. Zvitevera kubaiwa nhomba kwechidimbu chevanhu vemuIsrael pachishandiswa nhomba yePfizer BioNTech, bazi rezveutano munyika iyi rinoti riri kuwana zvinofadza muchirongwa chekubaya vanhu nhomba, izvo zvinodarika zvakawanikwa nekambani yakagadzira mushonga uyu muongororo dzayakaita. Nhau inofadza iyi iri kuuya panguva iyo Israel yakavhura mabhizimisi ayo mukupera kwesvondo. Mabhizimisi vave kuchema-chema kuti musika weRBZ wekutenga nekutengesa mari yekunze kana kuti Foreign Currency Auction Trading System hausi kunyatsoshanda zvakanaka, sezvo vashoma vari kuwana mari uye vanenge vawana mari yacho vachinonoka kuipiwa zvakare. Vemabhizimisi ava vanoti vave kutadza kuita mabasa avo nemazvo uye vari kukurudzira Reserve Bank of Zimbabwe kuti idzore chirongwa chekuti vakwerete mari yekunze kumabhanga akaita seAfrican Export Import Bank, bhanga guru renyika reRBZ richishandiswa sechibatiso kana kuti letter of credit. Asi governor weRBZ Dr. John Magujga vanoti musika uyu uri kushanda sezvaunotarisirwa kuita chaizvo. Mutungamiri wesangano rinogadzira mafuta ekubikisa reOil Expressors Association of Zimbabwe vabusisa moyo, uye mukuru weOlivin Industries vaSylvester Mangani ndevamwe vari kuti mari yavari kuwana ishoma zvekuti zviri nani kuti vabvumidzwe kukwereta kunze. Sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOzobina vanoti nyaya yekuti mitengo yezvinhu yave kuramba ichingokwira munongedzo yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamusika uyu.
Zvinokutaridza kuti paauction pakutotanga kuita nhamo. Unofanira kuziya kuti paauction iri pa 82-83 kumusika wekunze kana paauction isiri kuwanikwa inenge ichikwira, izvozvi iri kuenda kuma 120-125. Saka izvozvo zvinokonzeresa kukwira kwemitengo.
Mashoko aya atsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma, avo vatiwo
nyika inoda mari inosvika iyo 400 million madhora ekuAmerica pamwedzi wega wega kuti tiunze zvinhu zvakaita kunge mafuta edzimota, chibage, raw materials anoshanda mumaindustry nezvimwe zvakasiyana siyana zvoda kushandiswa munyika. Asi tikatarisawo auction system yakaiswa nebhanga guru renyika iri kukwanisa kungoipa avanoda kuunza zvinhu munyika mari inosvika iyo kuma 100 million mudhora rekuAmerica.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatendawo kuti musika wemari wapindwa nechando zvopa kuti vemakambani vahotsire.
Tange takagara tavataurira ivo maemployers vese nehurumende kuti zveauction izve pachirungu is not sustainable. Ndivo vakutotaura kuti vemabhizimisi havasi kukwanisa kuwana mari yakakwana kuauction. Hurumende ngaitipe matsamba magarantiwa kuti vakwanise kukwereda mari kunze. Kana vatadza kubhadhara, hurumende yotora chikwerede. Ndiwo utsotsi chaiwo uri kuita nevemabhizimisi.
Izvi zvapikiswa neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano, avo vati RBZ haina chairi kukanganisa pamusika uyu.
Umbo huripo pari zvino hausi kunyatsa kuratidza dambudziko rekuti vemabhizinesi vari kushayiwa mari kubva kuReserve Bank. Yes, petakapedza gore rapera pakaba dambudziko rekuti makambani aitora masvondo akati anosvika matatu kana mana vasati vawana foreign currency. Asi pari zvino humbo hwatiri kuona ndehwekuti makambani ari kuwana mari yavo pa 2 weeks kana vapiwa allocation kuauction system. Zvandinoona kuti handifungi kuti ringaita dambudziko nekuti kambani inofanira kunge ine planned production cycle. Haingazoti kana ufu wapera woenda kuchigaya ipapo, ipowa planning pakati pamusoro pekambani iyoyo. Tikatarisa futi mapolisi ehurumende, hurumende na June 2020 yakaparura chirongwa chekuti makambani anofanirwa kutengesa zvigadzirwa zvavo nemaUS dollars. Saka makambani mazhinji kutaura pari zvino vari kukwanisa kuwana foreign currency yavo pavanotengesa zvigadzirwa zvavo. Havachadi kuti vaende kucentral bank nokumbira mari nekuti watana nayo maakaunti mako.
Mashoko aya atsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda.
Nyaya yeauction yeforeign exchange, yeforeign currency, iri kufamba zvakanaka kwazvo. Tikuzoona kuti payakangotanga ma prices emitengo yezvinhu zvakawanda mumashops yakadzikama. Saka kushanda kwacho ndizvo chaizvo zvinofanga zvichiitika, nekuti exchange rate mukaitarisa izvozvi iri kustabilize around 83 zvino.
Musika wekutenga nekutengesa mari yekunze uyu wakaparurwa muna Chikumi gore rapera. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe People Power Movement kana kuti ZPPM ranyorera tsamba hurumende yeBotswana nesangano reUnited Nations High Commission for Refugees richiti kudzoserwa kwezvaro reZimbabwe zviri muupoteri muBotswana nechisimba zvakafanana nekuzvikanda mudanga reshumba. Shingai Madondo anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZPPM vaAlbert Matapo vanoti komiti yesangano ravo yakabuda nechisungo chekunyora gwaro renyunyuto mushure mekunzwa kuti kune vapoteri muBotswana vari kumanikidzwa kudzoserwa kumusha.
Isu seZimbabwe People Power Movement ZPPM takabatana seexecutive navose vanotitsigira, takataurirana kuti tiri against kuti vana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBotswana zvakatsvaga upoteri ikoko zvidzorwe kuZimbabwe nekuda kwekuti tinozvinzwisisa kuti vana veZimbabwe ivavo vakatizira kuBotswana. Hapana chakagadzirika chinoita kuti kana vadzoka kuZimbabwe vazova safe.
Vamatapo avo vanoti vakatizira kuSweden mushure mekusungwa ndokugadzwa mujeri kwemakore manomwe vasina kutongwa kana kuonekwa vaine mhosva havaudza Studio 7 kuti hurumende yava yemason Mnangagwa iri kutonga nedemo.
Saka taona zvakawandisa kana EU chaiyo yakatowedzera masanctions pane vanhu ivava, kana America chaiyo yakaisa masanctions kuratidza kuti hapana chachinja. Vamwe vari kutotaura kuti hurumende yamugabe kudai yaitita zviri nani pane hurumende iripo nhasi uno, nekuti kuchikorwa kwekodzero dzevana veZimbabwe kwati wandisei.
Sezvo paini vakamboshandira muchuto vasati vanotsvaga upoteri kuBotswana, vamatapo vaenderera mberi vachiti vanhu vakadaro vachandooneswa ndondo kana kutourayiwa chaiko kana vadzoserwa kuZimbabwe.
Pane former soldiers pagrupu revanhu vari ipapo. Vanhu ivavo vazhinji vacho kana kuti vose zvavo chimanikidzirwa kuti vaite zvinhu zvinokanganisa vana veZimbabwe, kurova vana veZimbabwe, kuuraya vana veZimbabwe, kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Saka vari ipapo vakaramba kuti kwete isu hatidi kutyora kodzero dzevana veZimbabwe.
Sachigaru wekomiti inotungamira zvizvarwa zveZimbabwe padhuku refugee camp vaexpensive manenji vatambira nemufaro danho ratorwa nesangano reZPPM.
Ndiri pfungwa dzatambeti nadzo isusu taachifunga kuti sezvo tisina kwokutizvira kuUN kwacho kwanedza, kugavhi kwacho kwanedza. Saka vanhu vanga vachingoone nemuonero kuzvingaita here kuti tiwane kuti zvingaita here kuti at the same time vanhu vanyore sort of a petition.
Mukuru musangano reUNHCR Botswana muzvaro Olivia Olubayo Mugambi avaudza Studio 7 parunaro kuti tsvagiridzo yemamiriro ezvematongerwo enyika muZimbabwe yakaitwa nesangano ravo yakaratidza kuti kuZimbabwe kwava nerunyararo.
UNHCR takaita ongororo nemupfindo mune zvematongerwo enyika muZimbabwe, tikaona kuti zvakaita kuti mutize munyika hazvichaitike uye kwava nerunyararo munyika.
Mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira Ishe Mukono weshuro vakaudza musangano wakaitirwa padhuku refugee camp masvondo matatu apfuura kuti vamunangagwa vakamirira kugamuchira vapoteri ava nemaoko maviri. Zimbabwe People Power Movement isangano rakaombwa makore mashanu apfuura nechinangwa chekurwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinombunyikidzwa munyika nekune dzimwe nyika. Sangano iri ratora danho iri mushure mekunzwa kuti vapoteri mazana matatu vanga vachitsika madziro vari padhuku refugee camp Botswana vave pedyo nekudzoserwa kumusha nechisimba. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa chedi connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munguva ino yekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19. Yapera rega chimbotarisa musoro inawo zvakare chirongwa chekubaya nhomba chinopinda muzuva repiri vanhu vashoma vachizvipira kuenda kunobayiwa mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora voyambira kudzinga makanzura ose ari kuita zvouori United Nations yokumbirwa kuti ione kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri muBotswana hazvina kumanikidzwa kudzokera kuZimbabwe tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi uye ivai nesu zvakare mangwana mangwanani anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.